manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura gwaro rinoratidza gwara rehurumende rekutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe. Bazi rezvemari riri kuronga kupa bazi rezvemhando dzemoto mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora mubhajeti regore rinouya. Paita makakatanwa mudare pamusoro-soro reSupreme Court nhasi, pakati pemagweta ava Nelson Chamisa nemagweta amuzvari Tokozani Kupe, pagaka vari utungamiri webato reMDC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura gwaro rinoratidza gwara rehurumende rekutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vati mabhizimisi anoda kusima mari munyika dzine runyararo, vakati Zimbabwe ine rombo rakanaka kuti inyika ine runyararo uye ine vanhu vanoshanda nesimba. Vati mamiriro ezvoupfumi munyika ari kuvhiringwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Vakurudzira vanhu vose munyika kuti vashande pamwe chete kuitira kuti vemaindastri vakwanise kugadzira nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kunze kwenyika. Vati chinangwa chehurumende ndechekuti panosvika gore ra2023 nyika ive yave kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinosvika mabhiriyoni manomwe emadhora uye panosvika gore ra2030 ive yave kutengesa zvinhu zvinosvika mabhiriyoni 10 nemana.
This can only be achieved if all of us realize that we have a role.
Izvi zvinoitika chete kana tikaziva kuti tose tine chekuita nekuti izvi zvibudirire. Harisi basa rekambani imwe chete, dunhu rimwe kana chikamu chimwe chete cheupfumi hwenyika kuti izvi zviitike, asi kuti ibasa redu tose.
Vamunangagwa vakurudzira vemaindastri nemakambani kuti vatengese kunze kwenyika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvezvinhu zvavanogadzira, vakatiwo hurumende yavo inokoshesa kutsigira nyaya yekurima nekuti maindastri akawanda anogadzira zvinhu kubva muzvirimwa.
Our industries in this country depend up to 60% from agriculture.
Maindastri edu anoshanda zvikuru nezvinhu zvinobva mumabasa ekurima. Saka nekudaro zvakakosha zvikuru kuti hurumende itsigire mabasa ezvekurima kuita kuti mabasa aya aitwe nenzira dzechizvino zvino, izvo zvaita kuti maindastri anoshanda nezvirimwa akure.
Vamunangagwa vatsinhira nyaya yekuti vemaindastri nevemabhizimisi vatevedzere mutemo unosungira kuti vatengese zvinhu zvavo nemari yemuno. Mumwe muzvinabhizimisi vaBenson Tini vati makambani ehurumende akadai seZimbabwe Electricity Supply Authority anokanganisa mashandiro emakambani nekusaita mabasa awo nemazvo. Vati pane nyaya dziri kuwanda dzekuti pane matransforma anoendeswa kunogadzirwa kuzesa asi haadzoswe. Mutungamiri wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMateveland vaReginald Shoko, avo vanoongorora zveupfumi vakazvimirira, vati chinangwa chehurumende chekuti zvinotengeswa kunze kwenyika zviwedzerwe chinogona kubudirira, asi nyaya yehori inofanirwa kugadziriswa.
Patakatarisa saizvozvi totaura 4 billion. Saka 7 billion takatarisa 2023 kure stereki. Tikangoita good harvest tinofura 7 billion even next year. Zviriko zvakanika zvakadaro. Ndizvo zviri kuita titambire pa 4 billion nyaya dzecorruption idzodzo. Tiri economy inokwanisa kuexporta around 10 billion if everything is in order. Saka 4 billion is serious underperformance.
Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mabhiriyoni mana emadhora ekuAmerica mugore ra2018 uye izvi zvairatidza kukwira kwezvakatengeswa izvi nezvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana pane zvakatengeswa mugore ra2017. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bazi rezvemari riri kuronga kupa bazi rezvemhando dzemoto mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora mubhajeti regore rinouya, asi bazi rezvemhando dzemoto rinoti mari iyi ishoma zvakanyanya uye richataura nebazi rezvemari kuti iwedzerwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemhando dzemoto Injinia Gloria Magombo vaudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana emadhora kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Vati pane mabasa akawanda ari kuitwa nebazi ravo pamwe nemakambani ari pasi pavo akaita seZESA neRural Electrification Agency kana kuti RIA, uye mabasa aya haagoni kuenderera mberi kana vakasawedzerwa mari nehurumende.
So if you look at our envelope which was allocated, we are looking at 179,900,000.
But what we takapiwa 179,900,000 asi isu tichida 413,000,000. Uye mari zhinji yacho inoenda kumakambani ari pasi pedu akaita seZPC, Final T Engineering neRural Electrification Fund.
Injinia Magombo vati mari zhinji inopiwa bazi ravo inoenda kunotsigira ZESA nemakambani ari pasi payo. Vatiwo ZESA neRIA dzakadiredzerwa mari yadzaida zvakanyanya mubhajeti regore rinouya, asi vakati vanovimba kuti makambani aya achawana mari yakawanda zvichitevera kukwidzwa kwemitengo yemagetsi. Vati semuenzaniso, RIA yakanzi ichapihwa mamiriyoni makumi matatu nemashanu yemadhora, asi iyo ichida zana nemamiriyoni makumi mana nemana kuitira kuti ikwanise kuita basa rayo nema zvo. ZESA yakanzi ichapihwa mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora, asi iyo ichida mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora. Mukuru wange akamirira ZESA vaJason Mapila vaudza komiti iyi kuti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda chose sezvo yakashandisa $1.1 billion, asi iyo yakawana $938 million. Vati dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vaitengesa magetsi nemutengo uri pasi. Vamapila vati zvichitevera kukwidzwa kwemutengo wemagetsi vanotarisira kuwana mari yakawanda, uye vachashandisa mari iyi kugadzirisa zvigai zvavo zvemagetsi kuwange Kariba nedzimwe nzvimbo.
As a group, I think we remain focused, I think, to enhance local generation. And it is against this background that I think we have done some priorities.
Sekambani, tinoda kuti tigaye magetsi akawanda muno. Saka muna 2020, chinangwa chedu chikuru kuvandudza gwenya rekuhwange. Uye tichange tichagadzirisa mamwe magwenya sezvo tave kuwana mari yakawanda zvichitevera kukwira kwemutengo wemagetsi.
Mukuru weRIA Engineer Joshua Mashamba vatiwo vanotarisira kuti mari yavanowana ichawanda zvichitevera kukwira kwemutengo wemagetsi. Vatiwo vanotarisira kuti vachawana mari kubva kuhurumende gore rinouya, vachiti kambani yavo yakapedzisira kupiwa mari nehurumende muna 2014. Zvichakadai, ZESA yazivisa kuti yarebesa nguva yekuenda kwemagetsi kubva pastage 1 kuenda pastage 2 nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemagetsi kuSouth Africa. Zimbabwe inotenga 400 megawatts dzemagetsi kubva kuSouth Africa, asi kana pakaitika dambudziko kuSouth Africa inokwanisa kutenga 50 megawatts chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekunetsa kwemagetsi, mutauriri weZESA waFlood Gwasira vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vanhu vawane magetsi kuburikidza nekugadzira magwenya akafa emarasha kuhwange. Masangano evemabhizimusi akaita seConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce anoti nhengo dzavo dzave kushandisa majenereta edhiziri, izvo zviri kudzidhurira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGwasira kuti tinzwe pamire ZESA panyaya yemagetsi.
Urongo hwekugadzira magwenya ekuhwange huri ongoing, hunogara huripo. Tinobva pamunoita magwenya edu ekuhwange ati kurei, saka nguva dzakawanda, nguva zhinji anenge achiita dambudziko rekuti anenge achifa. patichi gadira. Tine ine yataka gadira mazuro. One of the autonomous stage one units, mabiki acho, anopozisa iyo about 100 megawatts. Ino raka tutanga kunza magetsi mugrid. Tine ino futi yataka mirira yatiri kugadira, inopozisa 100 megawatts. Iyo ine yataka mirira yatiri kugadira. Zvinhu Zimbabwe zvitanga zvichibatsirana atirikana nemagetsi anenge achigaiwa munyika.
Saka izvi ndo zvamuri kutarisira kuti zvinobatsira kugadzirisa dambudziko rokonzerwa nekuti kusouth africa kuescom uko magetsi anenge akuita mashomo.
Handina kudaro, ndatini magetsi ekusouth africa noada nekuti zvinhu zvaisenda mabhunya yedu takanga tichatora maimport inge tichiita gepi randataura rekuti Kariba power station yaiprodusa magetsi iyo anosvika 1050 asi nekuda kwekuti mvura yashomeka yava kupurisa only 300. Saka ndo imwe urongo hwatakatarisa kuti takamirira kuti mvura yemukariba inge ichiwanda tinombosanotora magetsi ekunze. Saka magetsi ekunze aya ndiwo akafanana neekuescom andataura. Saka magetsi iwo aya anoita ekuti anobatsira kana aripo asi kana paitawo dambudziko seravaita nedambudziko ratinoitawo isisezesa nekuti panoita maplant failure mishidi inofa. Tinofanira kunge tichigadzirisa kuti vazhinji vezimbabwe zvawana magetsi emuno. Sandokutaura kwandaita kuti mishina yedu inogona kunge isingakwanisi kunge ichidarika magetsi ari kubva kunze, asi urongo hwekuti tinge tichivandutsa dambudziko iroro huripo.
Pane vamwe vari kuti tichatoona kudzimwa kwemagetsi kuchiwedzera mazuva anoteera nenyaya yekusouth africa. Ndo zvichange zvichiitika here? Zvinenge zvakamira sei?
Urongo hwaitwa nezvesa huchaita kuti ichange ichiwedzera, asi noti neuwandu hwatange hwaone kutarisirwa nekunge kasara.
Vanga vari mutauriri wezesa waFlood Gwasira vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inonzi iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zvibatane pazuva rekukurudzira kubviswa kwezvirango remusi wa25 Gumiguru iro rakatarwa nesangano reSADC. Nepfenyuro yeZBC inoti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana veZimbabwe vanofanirwa kumbosiya zvekutarisa kuti ndevebato ripi pazuva iri vobatana kuitira kuti vataure nezwi rimwe chete. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kuzobatana nezano PF panyaya yezvirango iyi, ichiti zvirango zviri kutorwadza vana veZimbabwe zvirango zvavari kupiwa nehurumende yezano PF. Bato iri rinoti hurumende yezano PF yatadza kuwanisa vana veZimbabwe upenyu hwakanaka kuburikidza nekutadza kutonga pamwe neuori. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe navatafadzwa mugwadi vanove vechidiki vebato rezano PF. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei kurudziro yehurumende yekuti vanhu vose varatidzire pamusoro pezvirango.
Nyaya inofadza zvikuru nekuti inotitaridzawo kuti pasi rose kusara kwenyika chete dzine upii ndodzoga dzisiri kuda kuopareta kushandwa nehurumende nevana vemuZimbabwe panhau yezvirango zveupfumi. Masangano akazvimirira oga nemamwewo mapolitical parties ari hostile kana kuti hatingati asingadi kuona rakajeka reZimbabwe ndo vasingadi kubatana navamwe panhau yezvirango zveupfumi. Nyika yeZimbabwe nevamwe veZimbabwe nehurumende yavo inotenda zvikuru dano ratorwa neSADC.
Vamafume,
nyaya yemasanction inharoundwa irinongotaurwa nevazano PF vachida ivo kutsvaga maexcuse ekutadza kutonga, vachitsaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Nhaka takazoisa mupfugwa pamunyatso wenyika. Zvokwadi mupfugwa uya uri kukama uchiita kubvisa zvose, hapana kana chiri kusara, inotoita seuchatodya nenyama yacho. Pane vanhu vashomanene zvipururu zvevanhu zvakaitwa pakuti zvisafamba zvichienda kuAmerica, zvichienda kuUK, uko kwavaigara vachienda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Vamugwadi, hanzi muri kungochema nekuhanda nenyaya yezvirango izvi.
Inyaya inongonyatsa zvayo but hazvitishamisi kana bato reNDC especially vaJacob Mafume nevamwe vavo vachitaura kuti nawe masanctions haina basa uye zvirango zvoupfumi hazvifaniri kubviswa. Havasivo vangambotaura kuti zvirango zvoupfumi zvinofanira kubviswa nekuti ndivo vakazvidaidzira. Zvinongotishamisawo ndechekuti kana SADC basi rinoropena navakagame vari koko vachitaura ivo kuti zvirango izvi zvabviswa asi vaJacob Mafume zvinhu zvinoshamisa kuti mwana wemuZimbabwe anosapota zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nenyika dzekunze. Zvinhu zvinonyadzisa. Ndicha 25 October kuri kudaidzwa vana vose neregion yose, vana South Africa, vana Mozambique, vana Botswana vose vachitaura chaivo zvirango zvakadzidzisa. Zvinoyema Jacob Mafume vebatora vanombomiririra zvido zvaani.
VaMafume, makangoti zvirango izvozvi zvibviswe toti maita yenyu simba rokuti zvibviswe muchida kuona kuti zvinhu zvinogadzikana sei munyika, pane chakaipa here?
Zvirango zvinobvisika. Zvirango zvekudza nyiriri zvavakaisa veZANU-PF pavana veZimbabwe. Zvirango zvekushaya mari, madokta achifamba netsoka, masabhuka achifamba nemari yaSusa. Zvirango zvekuti vanhu vanorambidzwa kudemonstrata vachida. Zvirango zvokuti kuti tibude muradio tinofanirwa kufonegwa nemi vari kuAmerica, asi muzvivi vhitivhiti zvemuno muZimbabwe hatibudi. Zvirango zvekushayawo chikafu. Kana vakagadzira izvozvo, ndinoona vamutsvangwa vanova ivo vanotaura chirungu kudarika vamugwadi vakabuda vachitaura chirungu vachiti aiwa nyaya yekuvanda nekumasanctions hazvina kana nemuturo. Mutongi anofanirwa kuita zvinhu zvokuti masanctions abve. Zvinhu zvavairambidza vamugabe kuchema nazvo, asi sanction guru riri muno munyika ishura matongo yenhamo yaiiswa neZANU-PF inomwa zamo remukaka nemunyatso waro ichibudisa ropa.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANU-PF inongosimudza nyaya yezvirango kana zvasvika panyaya yenyika, asi pabato havana dambudziko, vanopinza dzimotokari, vanopinza zvavanoda zvinenge zviri zvebato, asi kana zvava zvenyika votaura nyaya yemasanctions. Munoti
tinoda kuti vana vese Zimbabwe vakateerera, ngativapei pfungwa dzinovaka. Isu tati kana ZANU-PF ichikoniwa nehurumende yayo ngazvionekwe pajekerere, pasina chimwe chinhu chinozonangwa kunzi aiwa muroyi ndouyo. Asi iko zvino muroyi wokunongedzera aripo. Zvirango zvoupfumi zvinosaka kuti mari yakanangana nekunyinda kunyika Zimbabwe isauya, mishonga isauya, mabhizinisi vasauya. VaJacob Mafume anoziva kuti mutauri wakaita mitsangulo yekuzibanda akaudza muedita wekuAmerica ati ndinoda kumboitawo shuwiro yekusvika kuVictoria kuti kungonovonawo. Vakataura ivo kuti usauya kunyika yeZimbabwe unosvika uchiura. Nguva yatasvika ino
vamutsvangwa vakazviramba
yekuti munhu agare pasi azviongorore semwana womunhu oti aiwa kana ZANU-PF ichikoniwa ngaikoniwe ichionekwa, nesuwo tinotoiona kuti apa yakoniwa nekuti hapana zvirango zvoupfumi.
VaMafume, mashoko enyu ekupedzisira.
Kutaura kwamugwadi ndikwemunhu anozvarifa. Nyika haichafambi vatambudza veruzhinji veZimbabwe. Kutadza kutonga kwavo ndokuri kuita kuti titambure.
Vanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kuna vatafadzwa mugwadi vanove nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvipatara zvehurumende nepamusana pekuti vana chiremba vadiki havasi kuenda kubasa vachiti havana mari dzekufambisa dzinovakwanira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi kuenda kubasa. Vamwe amai vasina kudaudomwa nezita vanga vari papari renyatwa vati vanga vave nenguva vakamirira chiremba kuti hama yavo yanga ichida kurapwa maronda ekurohwa ibatsirwe.
Takaenezera tasvika panapa kuma 9 takanzi madokta anowanika mangwana makuseni but pakazovawo vamwewo dokta here amheno ndofunga nguva inepeshendi yavo vabva vatibetserawo zvimwe zvacho ndobva vati ndakuenda kwasara zvimwe saka nanhasi tingori pano. Zvinorwadza asi hapana zvokuita kuti tidzokerewo tiine murwere zviri kutinetsa kuti onanga kupi.
Pakashanyirwa chipatara cheHarare Hospital neZuro negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakabvuma kuti vanhu vari kubatsirwa pazvipatara zvehurumende izvi ndevaya vanenge vachinyanyisa kurwara.
Here we are on one of the wards and I've seen it. They are admitting absolute emergencies and critical cases mostly. I just want to appreciate once again They were just telling me that the doctors come in the morning, they see the patients, and they leave the instructions.
Vamoyo vakatiwo hurumende iri kukumbira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa, voita navo hurukuro panguva iyo vanenge vachibatsira varwere. Vamoyo vakatiwo nekuda kwekuti vana chiremba havana kudzokera kubasa mumazuva maviri akatarwa neLabour Court, havachakwanisi kuenda kunoyananiswa, asi vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nana chiremba. Health Services Board yakakwidza nyaya yekumatare, ayo akati kusaenda kumabasa kwana chiremba kwanga kuri kunze kwemutemo, ikapa vana chiremba mazuva maviri ekudzokera kumabasa, izvo zvisina kutevedzwa. Asi vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati havasati vapikisa mutongo weLabour Court mudare repamusoro reSupreme Court, vachiti vachakamirira kunzwa zvikonzero zvakaita kuti dare reLabour Court riti kusaenda kwavo kubasa zviri kunze kwemutemo.
Okay, appeal tichiri takamirira response from Labour Court. Taka apply kuti vatipe ma reasons kuti sei vakapa ruling iyoyo, so that tozokwanisa kupa appeal. Saka tichiri takamirira response.
Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti yasvitsa magwaro ayo kuHealth Services Board ichikurudzira kuti paumbwe Medical Council Apex kuti imirire zvido zvavana chiremba. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Paita makakatanwa mudare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi pakati pemagweta vaNelson Chamisa nemagweta muzvare Tokozani Kupe pagakava reutungamiri webato reMDC, magweta avaChamisa achiti muzvare Kupe havafaniri kunzwa nyaya yavo kunzwikwa nedare. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri navaChamisa chekuti mutongo wakaturwa nedare reHigh Court wekuti havasi mutungamiri webato akasarudzwa pachena usendekwe parutivi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Rimwe remagweta avaChamisa, Advocate Tavani Mpofu, vati havachadi kuti muzvare Kupe vape mhinduro pachikumbiro chavakasvitsa kudare chekuti mutongo wakaturwa nedare usendekwe parutivi. VaMpofu vaudza dare kuti muzvare Kupe havana kupikisa mudare reHigh Court pakanzwikwa nyaya iyi, iyo yakakwidzwa kudare neimwe nhengo yeMDC vaElias Mashavira, yekuti vaChamisa havana kodzero yekutungamira bato reMDC sezvo vachiti kudomwa kwavakaitwa sina mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semumwe wevatevedzeri vavo kwaiva kunze kwemutemo.
Zvakaitika ndezvekuti mai Tokozani Kupe havana kuisa mapepa vachipikisa kana kubvumirana nechikumbiro chakanga chiri kudare rekuzasi reHigh Court, asi vazosvika kunoku ndo vanga vakutanga kumhanya-mhanya vachiisaisa mamapepa. Isu tazoti aiwazve, kuvanogotinetserei kuno munhu akanga asina kumboisa kana chikumbiro kuzasi?
Asi zvataurwa navamupofu mudare zvapikiswa negweta ramuzvare Kupe vaLove More Maduku, avo vaudza dare kuti muzvare Kupe vane chekuita nenyaya iyi sezvo varivo vaiva mutevedzeri wavatsvangirai. Aifanira kufanobata matomu pakafa vatsvangirai pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo reMDC kana mutungamiriri webato achinge afa.
Mai Kupe vakwanisa kubuda munyaya iyi nekuti judgment yakabva kuHigh Court yakati vaChamisa havasivivo president. Munhu aifanira kuita president, utori president Mai Kupe as acting president nebumbiro remutemo rakashandiswa nedare reHigh Court. Saka Mai Kupe vari kutoti aiwa, ndatova nejudgment yekuti ndini mutungamiriri weMDC kusvika paitwa Congress, havangambobudi munyaya yakadaro, ndo vachatodefend. Kunyanzi uyaya akaendesa nyaya yekuHigh Court akati haachadi, ivo vacharamba vangoripo. Saka ndozvotanga tichinetsana masikata, and I think manzwa dare rechitaura kuti aya ndo vachazvitonga izvozvi mangwana.
Mumwe wevaive vatevedzeri vavatsvangirai vaElias Mudzuri pamwe nevaimbo vamunyori mukuru muMDC panguva yeutungamiri hwavatsvangirai vaDouglas Mwonzora, avo vanga vakadomwa navaChamisa kuti vapindure panyaya iyi, vabvuma kubuda munyaya iyi vachiti pakanzwika nyaya iyi muHigh Court havana chavakataura. dare rati richatura mutongo waro mangwana wekuti muzvare kupe vobvumidzwa kunzwikwa nedare here kana kuti kwete. Dare rati riri kuda kuti magweta awirirane kuti mapepa ari pamberi paro ndiwo here akashandiswa pakanzwikwa nyaya iyi muhigh court. Vampofu vati mapepa aya anosanganisira kuti bumbiro remutemo rebato chairo nderipi rinofanira kushandiswa panyaya iyi anofanira kupenengurwa mudare rehigh court. Vachamisa vanoti ndivo mutungamiriri webato akasarudzwa neNational Council yebato ravo kuti vatungamire bato reMDC zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai izvo zvakazotsinirwa neCongress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika. Nekune rumwe rutivi vamashavira avo vakakwidza nyaya iyi kudare vanoti muzvare kupe ndivo vaifanira kumbobata matomhu pakamirirwa kuitwa Congress yekusarudza aizotsiva vatsvangirai. Dare repamusoro rakabvumirana navamashavira izvo zvakazoita kuti vachamisa vakwidze nyaya iyi kudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reparamende yeAmerica inomirira dunhu reBaltimore muMaryland vaElijah Cummings vashaya nhasi. VaCummings avanove nhengo yeDemocratic Party vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica. VaCummings avanga vave nemakore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Dr. Moses Rumano vepaMalone University kuOhio vanoti kushaya kwavaCummings kwasiya gomba guru richanetsa kuvhara sezvo vaizvi vaizivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe maonero avo pamusoro pekushaya kwavaCummings.
Nyika yeAmerica nepasi rese kune vanhu vanonetseka, vanotambudzika, varasikirwa zvikuru nekushayika kwaCummings nekuti angari munhu anomiririra vanhu vanonetseka uye anomirira chokwadi.
Tinoona kuti imo muno muAmerica vanga vari kunetsana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump uyezve vanga vari pane chikwata chiye changa chiri kudeedzera nyaya yeimpeachment. Munoona zvichizosanduka here mushure mekushayika kwavo?
Ndinofungidzira kuti sezvo waCummings wanga wachitaura neizwi riri pamusoro rekuti waTrump vanofanira kuti vagoitwa impeach, ndinodaira kuti vamwe vanoshanda nawo mubato ravo vacharamba vachitaura pamberi uye vachienderera pamberi nenyaya yakatangwa iyi navaCummings nevamwe kuti waTrump vaitwe impeach.
Zvii zvingadzidzwe nepasi rose pamabasa akabatwa navaCummings vachiri vapenyu? Vangarangarirwe nezvipi?
waCummings vanorangarirwa ne kuti munhu akamirira chokwadi uye munhu akamirira nekuda kubatsira vanhu vanga vachinetseka vanobva kunze kwenyika maimmigrants, anga achida kuti vanhu vese vakwanise kuona kodzero dzavo muno muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica nevanhu vanenge vakazvarwa kunze kuAmerica vane kodzero yekugara mukati menyika ino. Ndozvavanozivikanwa nazvo izvozvo, uye semunhu anga ari gamba akarwa kurwa kwakanaka kwekuti munhu wese anofanira kuva nekodzero muAmerica. Ndinoona kuti pasi rese rinovachema nekuti munhu anga achikwanisa kuita basa risingakwanisi kuitwa nevamwe vanhu ba achitaura zvisingataurwe ba nevamwe vanhu.
VaCummings vanozivikanwa semumwe uyo airwira kodzero dzevanhu vatema imo muno muAmerica. Vacharangarirwa here nevatema vari muno muAmerica?
Ndinofungidzira kuti kune vazhinji vachafamba mumatsimba akafambwa navaCummings ekuti kodzero dzevanhu vatema vemuno muAmerica dzinofanira kuti dzinge dzichitarisiswa zvakanaka uye dzichiremekedzwa. Ndinodaira kuti iwo vachashandiswa nevanhu vachateerawo nekuti vakatanga kuiratidza muenzaniso wakanaka. Vanhu vanenge vachizoti waCummings vaiti zvekuti ndinovimba kuti mashoko avo avakataura avakasiya acharamba achinyutsa mamwe mashoko anenge achiunzwa nevanhu vanenge vachida kuti kodzero dzevanhu vatema muno muAmerica nepasi rese dzinge dzinoremekedzwa.
Vanga vari Dr. Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuMalone University kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika takanangana nevanhukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.